Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera chivabvu 23 2020 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tau ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 wakwira kusvika pamakumi mashanu nevatanhatu.
Akazviita achiziva kuti ari kuda kungorwadzisa majenaisi kuti kutyisidzira vamwe kuti vasazouya. Nokuti pane nyaya dzekuitika ipapo saka vari kutya kuti zvinobuda hapana nyaya ndaivepo ini pazvakaitika izvi akatongomutora achingopinda mubuilding achingoburuka mugari make mumburiza anotomuziva kuti ndobasa rake saka akatoziva kuti kana akapinda anotora nhau
vatori venhau vakasungwa nezuro Frank Chikore naSamuel Takawira votarisirwa kumiswa pamberi pematare nemusi wechipiri zvichitevera kupikisa kwaita hurumende kuti vaviri ava vasapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo
tanga taita dambudziko kumunicipality yechitungwiza vachiti tiri kubika zvisiri pamutemo uye taifanira kunge tabvatamira panguva iyoyo saka takazoenda kwavari tikanotaura navo vakanzwisisa zveshuwa vakazotibvumidza
kanzuro yechitungwiza inobvumidza muzvare Samantha Murozoki kuenderera mberi nekubikira chikafu vanoshaya kuchitungiza kwakare Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakwira kusvika pamakumi mashanu nevatanhatu. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vakaongororwa nezuro vaive mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevashanu uye vanhu vaongororwa kusvika pari zvino vava zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana negumi nevaviri kana kuti 35,112 vanhu vapona kubva muchirwere ichi vachiri gumi nevasere uye vashaya vachiri vana uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira zvichienderana nekuti hurumende inenge yawanei nhasi Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mashanu nemazana maviri nemakumi mana ezvuru kana kuti vadarika 5,240,000 kuchitiwo vafa vadarika pazviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvipfumbamwe kana kuti 339,000. Vatori venhau Frank Chikore naSamuel Takawira avo vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuramba kuteerera mapurisa vamiswa pamberi pedare raMajor Street kumbare nhasi asi dare iri rati richapa mutongo waro nemusi wechipiri svondo rinouya pachikumbiro chavo chekuti vabhadhare mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera
Aviri ava vaendeswa kuHarare Remand Prison uko vachange vari kusvika nemusi wechipiri apo pachanzikwa chikumbiro chavo Chikore naTakawira vakasungwa nezuro vari pabasa kuchipatara chiri kurapwa nengo dzeMDC nhatu dzinosanganisira mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe vachinzi vakatyora mutemo une chekuita nekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 Statutory Instrument 83 of 2020 rimwe remagweta ari kumirira vaviri ava vapaida moyo saurombe vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vanokodzera kuti vabhadhare mari yechibatiso sezvo vaive pabasa uye vasina kumbopara mhosva.
Varikupomerwa kuti havana kuteerera mupurisa akavapa instruction yekuti vabve pachipatara pavanga vaenda kunoita basa. Ipapo pane vasungwa kwete pane vasikana varipo vane nyaya ipingi tiri kuiziva tese vari muchipatara imomo. Saka mapurisa vari kuti ivo vakavati vabve pachipatara, ivo vakaramba kubva pachipatara.
Asi muchuchisi panyaya iyi vaTerence Mukuze vari kupikisa kuti vaviri ava vabhadhare mari yechibatiso mushure mekunzwa kubva kumagweta vaviri ava. Dare rati richapa mutongo waro nemusi wechipiri pamusoro pechikumbiro chachikore naTakawira. Nguva pfupi yapfuura dare repamusoro rakapa mutongo wekuti vatori venhau vanoita basa rakakosha zvikuru pakudzivirira kupararira kwecoronavhairas. Nekudaro vanofanira kuita basa ravo kunyange nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vasaurombe vati mutongo High Court uri pachena kuti vatori venhau vanofanira kuregwa vachiita basa ravo.
Hatisi kunzwisisa kuti vanhu vari kuuya kubasa vari kusvika sei pakusungwa. Chinhu chiri kuti chatikatyamadza. Imi muri majournalist, hamuchazivo kuti kana izvi zvaakuitika munogona kungosungwawo nekuti mutori pano muri kuita basa. Saka hatichazivi zvinosungisa nezvisingasungisi.
Sachigaro wechikamu chemuHarare cheMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe vagarikai chaunza, vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vatapi venhau vari kuramba vachishungurudzwa munyika.
Tiri kusuwa zvikuru kuti vatori venhau vari kuramba vachiimbunyikidzwa, voramba vachiterwa, voramba vachirambidzwa kuti vaite basa ravo vakasununguka. Nyaya iyi inyaya inozikanwa pasi rose, inyaya yagara iri kuterwa nevanhu vose. Saka vatori venhau vakanga vaenda kuti vangonoita maintavhizi, vaite tsvakurudzo, vaite bvunzudzo, varamba vachizivisa nyika kuti chii chiri kuitika panyaya yevasikana ava vari muchipatara.
Munyori musangano revatapi venhau vechidiki reYoung Journalists Association Valiopod Munende vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisi kufara nezviri kuitika. Baba veimwe nhengo yeMDC iri pachipatara pakasungirwa chikore naTakawira, muzvare Cecilia Chimbiri vaHenry Chimbiri, avo vakaona vaviri ava vachisungwa nezuro, vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa nemapurisa kuda kuchityidzira vamwe vatapi venhau kuti vasainde pachipatara ichi, pamwe nekunyora nekutefenyura nyaya yekushungurudzwa kwenhengo dzeMDC idzi.
Akazviita achiziva kuti ari kuda kungorwadzisa majournalists kuti kutyisidzira vamwe kuti vasazouya, nokuti pane nyaya dziri kuitika ipapo. Saka vari kutya kuti zvinobuda. Hapana nyaya, ndaivepo ini pazvakaitika izvi. Akatongomutora achingopinda mubuilding, achingoburuka mugari make, mumburisa anotomuziva kuti ndobasa rake. Saka akatoziva kuti kana akapinda anotora nhau.
Pane vatori venhau vanodarika 15 vakabatwa kana kushungurudzwa nemapurisa nemasoja kubvira pakavharwa nyika senzira yekudzivirira kuparara kwecoronavhairas. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, iro riri kubatsira madzimai ematatu eMDC anoti akatochwa ari mumaoko emapurisa, rinoti riri kutarisira zvikuru kuti nyanzvi dziri kubatsira madzimai ematatu aya dzichaita basa radzo nemazvo. Asi kune vamwe vanoruzivo vari kuti izvo madzimai ematatu aya haasati awana counseling service kubva kunyanzvi dzine ruzivo munyaya dzekutochwa kwevanhu. Tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda kuti tinzwe zviri kuitika.
Varwere vari kuchipatara sekutaura kwatiri kuita uku kwavari kutarisira kuti vari kurecover, vari kuchipatara varwere pari zvino.
Tiri kuziva kuti varwere ava vari kuongororwa nana chiremba. Ko, vari kuonawo here mukana wecounseling services sevanhu vari kuti vakatochwa?
Zvese izvozvo zvinhu zvakarongwa kuti vakwanise kuwana maservices ese angavabatsira, sekutaura kwamaita ngomarei kuti kutariswa nemachiremba, kutariswa nevano bata hapo ne hapo wanotarisa pfungwa wanotarisa zvakawanda wanda zvikutarisa kuti machiremba akasiyana ane specialist dzakasiyana wanobata bata zvakasiyana vari kuisa njere dzavo nepfungwa dzavo nekubata kwavo vakawanda mukubatsira vanasikana iwavo.
Tiri kunzwazve kuti panenge pari kuita makakatanwa here pakati pemapurisa nenyaya yekuti vasikana ava vange vachinoongororwa nevanhu vecounseling services.
Zvinhu zvatinoziva kuti zvingangonetsa zvinogara zvichinetsa mukushanda kwedu munyika yedu yeZimbabwe kuti vamwe vanogonda pfungwa dzinopokana, asi tinodavira kuti zvichafamba zvakanaka.
Pane matanho here ari kutorwa nesangano renyu rinomirira magweta anorwira kodzero dzevanhu panyaya yakatarisana nevasikana vatatu ava?
Sezviri kuziva nyika kuti muzvare Rosenzlanzi mazuva apfurayo vakanyora tsamba kune mukuru wemapurisa vagodi Matanga uyezve kuna minista wehome affairs vachinyunyuta vachichema-chema zvikuru nekuvhiringwa kwakaitwa vasikana iwawa. Takamirira mhinduro kubva kune gwaro rakaendeswa namuzvare Rosenzlanzi vachichema-chema nekubatwa kwavakaitwa kana kuti kuchorwa kwekodzero dzavo vaichema zvikuru munyaya dzedhiginiti kusabatwa zvakanaka kwavakaitwa. Saka takamirira mhinduro ichabva kumapurisa kuti zvakaitirwei zvavakavaita.
Ko iwo utano hwavo vari muchipatara kudai ku Zimbabwe ine unyanzvi here hwokunyatsokwanisa kunge ichibatsira madzimai matatu aya?
Pari zvino tichambopa mukana kune vakomana nevasikana vedu machiremba ari kuita basa rakanaka chose, basa guru chose. Ndio vachazotiudza machiremba edu kana vaita assessment yavo kuti waguma papi pasara zvakadii zvinga zvinofanira kuitwa.
Muri neshamwari dzevarwere vatatu ava dziri kuwana here mukana wokunovaona pasina kumbunyikidzwa kana kunetswa nemapurisa?
Tinodavira kuti vane mukana iwo, asi zvamunoziva mukatarisa mukoma Henry Chimbiri vanova baba vaCecily anovawo zvakare mutepe wenhau sezvamakaita mukoma Rai neni vari kunyunyuta. Tanga tinawo nhasi kudare kumbare kunyaya mukoma Frank Chikore nenyaya mukoma Simon Takavira vari kunyunyutawo nekungo futi apo neapo kuwanika kuwamwana wasikanzwisisiki panzvimbo yekupactan hospital.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Muzvare Samantha Murozoki avo vange vambomiswa kubikira chikafu vanoshaya kuchitungwiza vanoti vari kufara zvikuru kuti kanzuru yeguta iri yazovapa mvumo yekuenderera mberi vachipa chikafu vanhu vemuguta iri. Muzvare Murozoki vanoti guta rechitungwiza ravapa imwe nzvimbo yekubikira uye mapurisa achange achichengetedza vanhu pavanenge vachiuya kuzotora chikafu. Muzvare Murozoki vanoti vanovabatsira kubika vanofanirwa kutanga vaongororwa chirwere checovid-19 uye vanofanirwa kupfeka zvinodzivirira kupararira kwecoronavirus apo vanenge vachibika pamwe nekupa vanhu chikafu. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Murozoki pamusoro pekubvumidzwa kwavaitwa kuenderera mberi nebasa ravo rekubatsira vanoshaya kuchitungiza kwakare.
Tanga taita dambudziko kumunicipality yechitungwiza vachiti tiri kubika zvisiri pamutemo uye taifanira kunge tabvatamira panguva iyoyo. Saka takazoenda kwavari tikanotaura navo vakanzwisisa zveshuwa vakazotibvumidza.
Muri kutarisira kuti muchatanga kubika rini?
Kubva nhasi tichange takubika. Tiri kutobika porridge redu vana vedu vachapiwa na 7:30 for 8 o'clock makuseni ano.
Iyo municipality yeChitungwiza yati ichakubatsirai sei?
Municipality of Chitungwiza yati iyo ichatibatsira zvine mapurisa ayo vachange vachuya pese patinobika kuti vachengetedze vanhu vaone kuti vanhu vari kumira vakasiyanisa zviya zvinonzi social distancing nechirungu.
Vanenge vachibika vari kutarisirwa kunzi vange vakaita sei?
Bati zvekare tinofanira kumeka sure kuti munhu wese ari kubika anovhenekwa kuoneka kunzi hana COVID-19 nezvimwe zvirwere zvinokwanisa kutapukidzira panyaya dzekubika, zvinhu zvakaita sana cholera nana typhoid. Saka isusu tabvumirana nazvo nekuti ndizvozvo utano hwevanhu ndiwo hwakakosha tisati taita chero chatinoita. Vatibatsira zvekare nenzvimbo yokubikira inova crash iri munzvimbo inonzi Unit A. Inofanirwa kuve iri about a kilometer or 2 kilometers from patanga tichibikira. Saka tinotenda, tiri kufara chaizvo.
Munoona remangwana renyu rakamira sei pari zvino?
Tichaita zvese zviri kudiwa nemunicipality of Chitungwiza tione kuti taenderera mberi nebasa redu.
Avo vanga vari Muzvare Samantha Murozoki vachitaura vari parunhare vari kuchitungwiza naMavhulasi Muhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Majori Mafusire vanova mukoti vari kushanda vari kunyika yeBritain, uko pari zvino kuine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoshanda muzvipatara zvinova vana mukoti navana chiremba vari kuwanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichochi cheCOVID-19 kana kuti coronavirus, uye vamwe vavo vakawanikwa vachishaya vane chitsama.
I guess it's just kungochengetwa naMwari, to be honest. Kungozvichengetedza kana uri kubasa wongoshandisawo izvo zvatakaudzwa kuti tishandise kuti tizvichengetedze. Ndochikuru chatinofanira kuita nekugeza maoko every time paunobata chinhu chese, anything chaunenge wabata wongogeza maoko.
Saka kana muchinge muchienda kumabasa muri kuudzwa kuti muite sei zvamunoita, return yenyu inenge yakamira sei?
Patinoenda kumabasa tinosvika like isn't it takungofika mamaski nguva yese. Patinopinda basa uchingopinda mudhore remubasa pane patone bhokisi remaski wotopfeka maski yako zuva rese patinenge tiri kubasa uchingochinjawo, like hatinopfeka, we have to change every 4 hours. Saka kana dzakwanawo wochinja wopfeka imwe nyowani kusvikirawo wapedza basa. Nekukurudzira kuti uniform yaya tinopfeka kubasa tichinje kana tapedza basa, tisafambe nayo, tisadzokere nayo takaipfeka, tochinja tofika idzimwe hembe dzakachena.
Saka munonzwa sei apo pamunosvika kumabasa muchiudzwa kuti imimi makuenda kunoshanda nevanhu vari muward reCOVID-19 iyoyo? Mune muchinzwa sei savana mukoti?
Iya, zvakaoma hazvo, but unotongoona kuti ndiro basa racho ne lakini ndakamboita imwe yekuti ndakanza ndinofanira kuenda kunoshandira kune imwe wodi kunobatsira kuza vanga vakashota. So wodi handinasandambuze. Saka iyi ndakanzwa kubatsikana pandakazongoti ndobasa racho ne, saka ndakabva ndangoendo. Pandakasvika mapatients angu andakapiwa panga pane vamwe vainge vachingonzi vari kufungidzirwa kuti vanayo. Andati saka ndakabva ndangoona kuti hapana pese pandinopinda murumu mavo ndofanira kufana kuti ndakazvipoteta ndakazvivharavharavhara nezvatinofanira kupfeka kuti tizviprotekte. Kana ndabuda imomo ndongoona ndanyatsogeza maoko angu zvakanaka, and kana ndapedzawo basa ndasvika kumba ndinongosvika ndichigeza. Inini ndagara ndingori munhu pese pandinobva kubasa ndogeza nemvura yangu ine dito iyayo, ndoyandinogezesa ndabva kubasa ndogeza mumwiri wangu wese kubva kumusoro kusvika nemvura yangu iyayo ine dito. Hembe dzangu dzandine ndakapfeka ndowacha futi, saka handiwache ndichisanganisa nedzimwe hembe dzangu. Hembe dzekubasa ndodzowacha padzodzika netemperature yairi high.
Zvii zvamungakurudzirawo vamwe vangange vakateerera pari zvino panyaya iyoyi yeCOVID-19? Nekuti vamwe vari kumusha vari kuti hatisati tambonyatsoziya munhu anayo, havasati vaona vanhu vanayo, vari kungonzwawo zviri kuitika kuno kuAmerica nezviri kungotaurwawo nehurumende kuti kune macases.
Shuwa, kutaura chokwadi haumbozvinzwisisa kana usati waona munhu ari kurwara nayo, asi kungoti kukurudzira kuti haudi kuti uzosvika pakurwara. Saka ndinongova kurudzira izvozvo zvekuti kugeza maoko ende kugeza maoko unongogeza chero nesipo yaunenge unayo haumbofanira kuita sipo yaya ine special bathi sipo yaunayo and ino vamwe vanhu vari kutogadzira avo masanitizer vakatora to bleach neyasuka sipo yekusukisa maplace yevozanganisa votoshandisa iyoyo kugeza nekuspraya spraya make sure kuti mumba zvinhu zvakapukutwa zvakatsvairwa pamunoshandira pese muri kupageza pakachena nekungogarawo mumba kusangobuda-buda panze ukaona kuti uri kufanira kubuda panze although hako kwatiri kunoka havasati vakuti munhu unofanira kufamba wakapfeka mask but kana ukabuda hako wadzoka make sure paunodzoka kumba wonyatsogeza maoko ako ukatenga zvawatenga zvigeze futi usati wazvirongedza wozvigeza nemvura yako ine sipo usati wazvirongedza ndokungodzivirira kwacho kwaunoita kana ukafungidzira kuti unenge wabata chiro here ukangoona uchiri kungokosora zvisina kunyanya wongotorawo zvinhu zvakaita semaremoni wonwa mvura ine malemoni wogara mumba usafambe fambe kusvikira waakunzwa zvinani amushuwa wokumusha kana ukanyanya kurwara amushuwa vane kwavanokwanisa kuti vafone vakumbire rubatsiro.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye pari zvino ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus.
Katirira kustudio 7 munotibata pamasaisa yanoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza 6 pamasaisa yanoti 909 am 4930 7270 ne 9885 kilohertz pa shortwave.
Zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvemabasa ari kubatwa nesangano revechidiki rePlatform for Youth and Community Development yokuedza kubatsira vagari vekuChipinge avo vanonzi vari kutarisana nematambudziko ekubviswa munzvimbo dzavagere. Zvaita kuti sangano iri ringe richipinda richiita misangano nevagari. Kuti tinzwe zviri kuitika mudunhu reChipinge, tabata mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClaris Madruku.
Ndinobonga mukoma Jonga kuti tiwane mukana wekukurukura matambudziko ari kuitika kunharaunda dzakasiyana-siyana kuChipinge uku. Tambudziko ratiri kurwisana naro idambudziko rakatekeshera muChipinge District, harisi rekuChipinge East chete. Dambudziko iri riri kuwanikwazve kuChipinge West, riri kuwanikwazve kuChipinge Central, riri kuwanikwazve kuChipinge South. Tingati pari zvino vanhu vanosvika 5,000 vakanyorerwa matsamba anga achibva kubazi reMinistry of Lands, Agriculture, Water, Climate and Rural Resettlement vachinzi vabve munharaunda dzavari kugara. Vakangopihwa mazuva 7 chete kuti vaende kusina kutaura kuti vari kuenda kupi. Tiri kuChipinge Central tine dambudziko rakakura kuward 9 kunonzi kundiyadzo. KuChipinge East tine dambudziko rakakura kuBikoni nenzvimbo inonzi Holland kune Green Valley. KuChipinge West tine dambudziko kwaKondo muNyokowere. KuChipinge South tine dambudziko kwaMahachi. Isusu toti mutemo urimo mubumbiro remutemo unoti kana vanhu vachibviswa pavari kugara vanotaurirwa kwavari kuenda.
Iyo nzvimbo iri kuda kutorwa iyi vaMadhuku iri kunzi iri kuda kushandiswa basa rei kana vagari vabviswa ipapo?
ndeva ari kuda kuita zvokusima maakademia nekuti kuchipinge East kunyanya kune minda dzakati kuti dzakanaka zvokuti vanhu vakuziva kuti anonzi maakademia akuita mari pasi rose saka vanhu vakubviswa kozoti kune divi rekumwe kuchipinge Central nzvimbo dziri kubviswa vanhu idzagara dzinorimwa mabhanana aipanaka kune vhu rakanaka kupamba
ivo vanhu vari kubviswa ava vamadhuku vanga vagara zvakadii mumatunhu iyaya kana munzvimbo dzavagere dzavari kubviswa idzi
vanhu vese ava vari kuda kubviswa ava vanhu vanga vagara vangori mundau idzi kubvira kare nakare mukanzwa nhorondo dzavo vanhu vakatoparticipatawo mukurwisa utongi hweudzvanyiriri zvokuti mukaona vatanga chikurukura navo vari kuana ndiyadzo vanhu vaigara mundau iyi kuna 1951 ndizvozve nyaya yakafanana neiri kubicon vagari zvakare vekuana kondo munyoko were vanhu vanga vagara vangoripo nharaunda dzavanogara idzi tinodziti communal land dzine masabhuku dzine madzimutape hadzisingori nzvimbo dzatingati dzakatangwa manje manje itori nzvimbo dzinotozivikanwa
imiwo sesangano replatform for youth and community development zvii zvamuri kuitawo mukubatsira kwamunoti muri kuita vagari
sebato replatform for youth and community development tiri kuedza zvese zvatingakwanisa kuti tinge tichiudza vagari kuti vazive kodzero dzavo sezviri mubumbiro remutemo nekuti kana vachibviswa yatingati eviction vanobviswa zvichifamba sei ndo chekutanga ichocho chechipiri chekuti isusu tinenge tichitaurawo nemasangano ari mubumbiro remutemo atoti maindependent commission pari zvino tiri kutaura neve NPRC tutorazve neve Zimbabwe Human Rights Commission kuti vakwanise kunzwa nyaya yevagari ava nekuti zviri kuitwa izvi vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo
mati maedzawo here kuti munge muchigara pasi nehurumende muchikurukura nyaya iyoyi vamadhuku
takakwanisa kutaura nehurumende takanyora matsamba kuministry of agriculture tichivabvunza kuti ko vanhu vamuri kudzinga ava muri kushandisawo mutemo upi makambotaurawo navo here havana kukwanisa kutipingura zvatingati formal asi tiri kutaurirana nevari kumahofisi kwavo saka vakatipa tingati conviction yekuti no sezvo paine land audit yaakutopera vachabatsira takanyora zvematsamba akaenda kuatingati local authority yedu yekuchipinge tichivaudzawo kuti vanhu vamuri kuda kuti vabve ava muda kuti vaendepi tokumbira kuti tinge richitaurirana vatungamiriri vedu velocal authority vanobvumirana nesu kuti aiwa izvi zvanga zvichibva kumusorosoroko saka vari kuti ngatiite nguva yekutaurirana nevagari venharaunda dzakasiyana siyana idzi dzatiri kuemerera tikwanise kunge tichitaurawo navo through madialogue uye tiri kuita research yatiri kuvainvhovha kuti vataure kuti history yenharaunda imwe naimwe yakaema wani mazvita
manga makateerera kumukuru wesangano replatform for youth and community development vaclarice madhuku muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakwira kusvika pamakumi mashanu nevatanhatu vatori venhau vakasungwa nezuro frank chikore nasamuel takawira votarisirwa kumiswa pamberi pematare nemusi wechipiri zvichitevera kupikisa kwaita hurumende kuti vaviri ava vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kanzuro yechitungiza inobvumidza muzvare Samantha Murozoki kuenderera mberi nekubikira chikafu vanoshaya kuchitungiza kwakare tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com unokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com ini ndini Rachel Toto ndiri muwashington dc